Nharaunda yerukweza inorimwa fodya nechibage zvakanyanya. Zvirimwa izvi zvinowanisa vagari mari yekuti variritire mhuri dzavo. Asi nepamusana pekushata kwakaita mugwagwa mukuru unopfuura nemudonho iri, varimi vari kusangana nedambudziko rekutengesa zvirimwa zvavo. Izvi ndizvo zvakapa kuti vagari vabatane nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu muchirongwa chekugadzirisa mugwagwa uyu. Mumwe vamwe vari kugadzirisa mugwagwa uyu vatapiwa chigudu, vanoti vari kufara nekubatana kuri kuita vagari pachiitiko ichi.
Vari kuchenesa rodhi yedu kuti mota dzedzione kufamba dzingati maextent. Saka tofara denyika yedu ka yangoramba ichiita development yakada kuti zvinhu zvedu zvichiita zvakanaka.
Vawilberforce Chimuka mugari wekwaRukweza. Vachimuka vatsinira nyaya yetsauna dzange dzowanda nekusanaka kwemugwagwa.
Rodhi dzadzatoshata zvekuti kana maaccidents akaitika paarea panapa akatokurisisa akatokosta upenyu hwevanhu. Saka tarisirei kuti mataranyika auya nechirongwa chekuti isusu tinge tichienderera mberi tichisingawani maaccidents murodhi medu. Tinozvikudza chaizvo. Chatinoda development, hatingodi UMP, tinoda development.
VaCrispin Marimo vanoti kubatana kwevagari kunoratidza shuviro yavo yekuti munzvimbo yavo mubudirire.
Takaungana kuti tizoona basa ratiri kuita semhuri yemaConi South constituents, tichiunganidza mayouth edu vakakwanisa kunge vachidaira vakauya kuti vazotibatsire kugadzirwa kuri kuitwa mugwagwa unobva kunyazura uchienda kudorora.
Vatatenda nhamo inosu vanoti kuipa kwange kwaita mugwagwa wavo kwanga kukanganisa varwere vanenge vachitakurwa kuendeswa kuchipatara chikuru chemurambinda zvichitorera vanhu nguva yakareba.
Tine chipatara chiri pamurambinda apo chinonzi Murambinda General Hospital, chinobatsira vanhu zvakanyanya muprovinsi ino yeManicaland. Mareferences anobva kumahospitals akasiyana siyana vanobatsirwa pamurambinda. Bati mugwagwa kana wakadai ambulance ichifamba tinotoita dambudziko. Tiri kutenda chaizvo nebasa guru raitwa namamataranyika.
Ambuya Susan Chaipa vanoti mabasa ari kubatwa munharaunda mavo ari kupa vechidiki kuti vasiye mabasa akaipa.
Tiri kufara namamataranyika semwana wedu akafunga kuti agadzirise rodhi iyoyi kubva pano kusvika kumutunga gore kuenda kwaNil. Dai Mwari aizovaitira zvakanaka. Tiri kuona vana vari kufara, vasikana vanevakomana avo, kuburikidza kwekuti ibasa ratomuka.
VaMishiki Mataranyika mumwe wevagari vekumaConi South vari kubatsira nezvishandisiro mukugadzirisa mugwagwa wekunyazura uyu. VaMataranyika vanoti vachaita zvose zvavanogona kugadzirisa nharaunda iyi.
Angu hurumende ndiyo ine chijana chekuti inge ichigadzira migwagwa, asi tiri kunzwisisa mamirira akaita zvinhu muZimbabwe. Hurumende ine zvakawanda zvairi kuita, asi inosvika pakuremerwa. Saka isusu hatingaregedzi infrastructure yedu ichiparara nekuti hurumende haisati yasvika pakukwanisa kunge achigadzira. Saka isusu takati aiwa ka hatingaregeri hurumende ichitambura, tikati tokubatsira ine mafuta nekuti basa riitwe, uyezve nechikafu chekuti vanhu vanenge vari kushanda chivabatsire zvakare.
Vari kugadzira mugwagwa uyu vari kupiwa zvekudya navamataranyika avo vanova muzvina bhizinesi munharaunda iyi, uye zvekushandisa zviri kubva kubazi rezvekutakurwa kwezvinhu. Ndakamirira Studio 7 kwaRukweza, maConi South, ndini Lwedha Moyo.